mukuru wesangano reaffirmative action group mudunhu ramatoveland varaginald shoko vanoongororerwa zveupfumi akazvimirira vanoti danho rehurumende rekuda kutengesa mamwe makambani ayo rakanaka vanoti makambani aya ave nenguva achitatarika izvo zvange zvichiita kuti hurumende igare ichiburisa mari yakawanda yekutsigira makambani aya pane kuti akwanise kuzviriritira pachawo vanotiwo kutengesa makambani aya kuchaita kuti akwanise kuita mabasa nemazvo sezvinotarisirwa
zvichakwanisa kuimprova maservisi anoprovhaida nemakambani iwawa akaita sana idbz akaita sana ezimbabwe akaita seagribank nepsb nakatelwana maminista aiita maparateta ose awa semaprivate bank kuti kana minista ari paangoenda kunotora mari imomo tasaya makambani akawanda aita se akadonha asingaiti profit asi takatarisa kuvanhu chaivo benefit yavachava nayo ndekuti kuchaita improved service but ichauya aita cost which is a market cost because paracetamol mostly time inenge yaichingoita inonzi break even inenge isinotarisisa kuti iite profit yakawanda
pamusangano wakaitwa munguva pfupi yapfuura wekuzeya urongwa hwebhajeti hurumende yegore rinouya mubulawayo mutauriri wedare reparamende vajacob mudenda vakaburitsa kusafara kwavo nekunonoka kwavanoti kunoitwa nehurumende kuita zvinhu zvainenge ichifanirwa kuita vachiti ndezvimwe zvinodzorera nyika kumashure kurukota rezvemari muzvinafundo mutuli ncube vakabvuma kuti hurumende inombodonza tsoka pane zvakawanda zvainenge ichifanirwa kuita asi vakavimbisa pamusangano mumwe chetewo kuti urongwa hwekutengeswa kwemakambani ehurumende vari kuhukoshesa uye huchaitwa nekukasika vashoko vanoti zvakakosha kuti kutengeswa kuri kuitwa makambani aya kuitwe zviri pachena senzira yekudzivirira huori uye vanotiwo kunyange hazvo iri pfungwa yakanaka vanobvumiranawo nemaonero ekuti kutengesa uku kunogona kuita kuti vamwe vanhu vakawanda varasikirwe nemabasa
hurumende yapa maoptioni matatu pakuta kutengesa apa yatinokwanisa kuti makambani aprivatize through stock exchange or list apa stock exchange maipo zvichaita kuti munhu mose ane nguva nemari anozvigona achatenga mashere zvimwe zvokutengesera vamwe ava maindependent private investors zvinotovharira totally the local generality kuti kuparticipate paownership echi yekambani ndizvo zvichanetsa kusyira kune vanhu kuri munzira yari kwazvo kana kambani isiri yehurumende obviously ichadrivewat nemacost nekuti business yakamira sei kuchadzingwawo mabasa vamwe ndevachaona maservisi achikwira
mukuru wezimbabwe congress of trade unions vapeter mutasa vanoti maonero avo ematanho ari kutorwa nehurumende kusanganisira kutengesa mamwe makambani senzira yekuedza kugadzirisa upfumi haana kusiyana nechirongwa cheeconomic structural adjustment program kana kuti esap chakaitwa pakunopera kwemakore ekuma1980 vamutasa vanoti zvirongwa zvakadai zvinowedzera kuoma kweupenyu hweveruzhinji vachiti hurumende inofanirwa kugara pasi nevashandi nevashandirwi kuti vabvumirane pamusoro pekuti nyika yotora gwara ripi munyaya dzezveupfumi
inzira takambofamba nayo hapana chikuru chatinotarisira kunze kwekupfumisa vashomanana vari pedyo nevane simba muhurumende hapana chinobuda pakutengeswa kwemakambani aya kunyika kana kuruzhinji rwezimbabwe sezvatakamboona zveprivatization yakaitwa kumakore akapfuura kuti yakangopfumisa bedzi vari pedyo nesimba nevane simba muhurumende
vabatla tambo murwiri wekodzero dzevanhu uye muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vanoti kutengesa makambani ehurumende kunyanya ayo asingaite mabasa anonyanyokosha hakuna kuipa asi vanoti kune mamwe makambani akakoshera nyika akadai seanoita zvemagesi nemvura asingafanirwi kutengeswa vavincent chakunda mudzidzisi wezvebudiriro uye muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti pane mamwe makambani ehurumende asingafanirwe kutengeswa asi agadziriswe kuti ashande zvakanaka
chokutanga chakakosha kutarisa tisati tatura danho rokutengesa makambani atingati maparastatals kana kuti macross national institutions kuongorora kuti iwo akambofa sei uye nei zvakanyanya kuuraya makambani aya kuva pasi pevatungamiriri vakasvima uye vasingamakwanisi kumatungamira mukatasa makambani eri mazhinji iwaya haiti wana nutunga mira mamuweba kuma uto mamuweba kuchipulisa mamuweba kuma uto kuma uto shimbira uenda pa kambani ya ushtura mukala uku ibia kambani ya kushikayati mbombo mbuku ya basi saka chukutanga na kichirikizi kuti makambani ayakambo uya basi sei wila pana matano anuguna uto wale uumende ukumuzizi na makambani iwayo
kwa roe shango berishwa no ofisi inongorora na shandisiru ya mari ya urumende kana kuti auditor general inoratiza utipane makambani makumi maviri ne matatu ya urumende alikutatarika makambani ayane shukwere tijima milioni akawanda ya madora uya anosanganisira net one telesol zimpost zupko road motor services ne mamwe ndakamira studio 7 mbulawayo ndini taura ishawa.